Ini njini tanono kawande lichiti heino imisero ye nauza nasi shina Gumiguru 26-2017. Vanu bakawanda voche machema ni urongwa wehuru mende wekutengera madzishe zvika karara zvemotikari panguva iyo nyika isina mari uye sarudzo dzichitarisirwa kuitwa gore rinouya. Masangano Election Resource Center ne Zim Rights oronga chirongwa chekuti gurukota remasvingo vaPaul Chimedza vaenza nepfungwa dzavo munyaya dzezvematongero enyika nevamwe vagari vemudunhu remasvingo. Munyaya yedu huru yanasi, Studio 7 iri kutarisa zvakadzama nyaya yemhirizhonga iyo yakasiya vanhu vakawanda vakuvara kuchitungwiza mukupera kwesvondo. Vana vechikoro vanoshandisa makombi votadza kuenda kuchikoro nepamusara pokushayiwa mari iyo iri kunetsa kuwana munyika. Sangano reFamily AIDS Care Trust ropemberera kusvitsa kwaro makore makumi matatu richishanda neveruzhinji munyika munyaya dzezveutano, chirongwa chinonzi chiri kubatsira zvikuru vanhu vakawanda. Muchirongwa cheWomen's Round Table Maneruna 8 tiri kutarisa dambudziko regomarara repazamu iro riri kunetsa vanhukadzi vakawanda munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne 4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musa kanga muna kutifarira pa Facebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook yedu, endai pa link iyi facebook.com/voa.shona.